Zita rangu ndinoitwa Nolini Uta, aspiring MP achazoda kumiririra nzvimbo yeGlenview South. Ndiri kuti kuvagari vemuGlenview ndiri kukumbirawo vhoti yenyu semwana wemumusha wamunoziva musi wa 30 July. Ndiri kuda kumiririra vagari vemuGlenview South saMP yatinoti manifesto pachirungu.
Mungatitsananguriro kuti zvii zvamuri kuvimbisa vagari vemuGlenview South kana muchinge makunda musarudzo?
Ndichazenge ndiri kumiririra vana vechikoro kuti vave nekudzidza pachena vagone kusimudzirwa kuita mubato wemaoko. Ndichazenge ndichivamiririra kuti kubva pagrade 1 kusvika ku7 pave nekudzidziswa pachena kwevana. Ndichazomiririra kuti vanhu varapwe pachena, yatinoti advocating for free health, kumunhu wese asingakwanise kuzviriritira.
Tinoona kuti madzimai nevechidiki ndivo vanowanzotarisana nematambudziko akawanda. Pane zvamuchange muri kuitira madzimai emuGlenview South here?
Ndichazenge ndiri kumiririra madzimai nemayouth kuti vagone kushanda, kuva nemubato wemaoko, kunyanya kumadzimai vasingakwanise kuzviriritira nemayouth. Ndichazomiririra kuti munzvimbo yeGlenview South muve nenzvimbo dzinogadzirwa dzekuti vana vakwanise kuzviriritira.
Migwagwa nenyaya yemvura zvinhu zviri kutambudza vagari vemuGlenview South zvikurusa. Muchawanikwa muchigadzirisa sei dambudziko iri?
Saka ndiri kuti kuvagari vemuGlenview South, tine nzvimbo dzirimo, marodhi edu nemvura dzatinadzo munzvimbo yeGlenview South, tichazenge ndiri kumiririra tine makansera enzvimbo iyoyi kuti vana vemuGlenview muve nekugara kwakanaka. Saka ndiri kukumbirawo vhoti yenyu saNolini Uta wecode. Ndiri kuti vana vemuGlenview ndivhoterei semwana wemusha wamunoziva.